Heavenly Father, until she was saying, I better die or you give me children, Lord.
Amen.
There could be people, Lord God, having the same kind of, Lord, a mentality or passing through difficult times like that. But we pray, Heavenly Father, by the time the service ends, oh God, you've addressed their situations. We pray as we commit the service, Lord, in your hands. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.
Amen.
May I take your seats?
God, I send you pass.
I want to greet you tonight in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Trusting that you are happy to be in the house of the Lord. Amen. We just also going to skip the other verses. We read verse 22 and in 23. Yeah. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and she opened and he opened her womb.
Zvino Mwari vakarangarira Rachel, Mwari vakamunzwa vakazarura chizvaro chake.
And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach.
Iye akava nemimba akabereka mwanakomana akati Mwari vakabvisa kunyadziswa kwangu.
We can just do again at 24.
Togona kuenderi pa 24.
And she called his name Joseph and said, the Lord shall add to me another son.
Akamutumidza zita rinonzi Josepha achiti Jehovah ngandiwedzere mumwe mwanakomana.
Amen. So for a short while, we just want to talk about it takes desperation.
Kwenguva diki tangotaura pamusoro pekuti zvinotora kuperera.
We finding a situation here, or maybe let's define desperation in the dictionary. They say it is a state of despair.
Durama zvirikunzi chinhano chekupererwa.
Typically, one which results in rash or extreme behavior.
Chinowanzoonekwa munhu achiita zvinhu zvekumhanya mhanya nemamwe maitiro asingatarisirwe.
But generally, when we're talking of desperation, we are talking of a state of emergency.
Kana tutara nyaya yekuperera, tikutara panyaya yekutoti munhu ari panjodzi.
Or we can say business unusual.
Kana kuti chinhano chisiri chemazuva ese.
We do things in a certain way. We are normally trained to say, if you want to achieve this, you do it 1, 2, 3, 4, and you achieve that.
Tine nzira dzatinogara tichiita nadzo zvinhu. Tinoziva kuti kana uchida kuita chakati kuti ubudire, unofamba negwara rakati rakati.
But business unusual, that's when you realize the normal way of doing things does not work.
Asi kana wapa njodzi zvino, ndopaunoona kuti aiwa kushanda negwara remazuva ese hazvichashanda.
You have to change the course of work, the course of doing things, if you want to achieve results.
Wakutofanira kutoshanda nemamwe maitiro kana uchida kuti ubudire panyaya iyoyo.
You know, in the natural event, when a country declares a state of emergency, it doesn't matter whether you're supposed to get combis at 4th Street. If they say, in case of state of emergency, you don't get your combis at 4th Street, for sure you don't get them there.
Kana nyika ichinge yadeclare kana kuti vati taine inonzi state of emergency kana mane njodzi chero muchiziva kuti munokwira makombi enyu pana 4th kana yamu state of emergency makombi iwayo hakwirike pana 4th ipapo.
If they say no combi comes into town, you board the combis out of town. In a state of emergency, you have to obey.
Kana vakati hapasina kombi ichapinda mutown, makombi ese anokwirirwa kunze kwetown, ndo zvichatoitika.
In the situation that we read,
panyaya ya Rakeri yataverenga iyi.
Backtrack a little bit, we saw Jacob, he was born. There were twins, we said it the other time, and then because of his trick things, he then ran away to be with his uncle.
Timozokera mumashure nheronda yaJacobo, takana pavakabereka vangu vari mapatya achiita utsotsi hwake, akazotiza akaenda kuna sekuru.
Now, being with his uncle, a teacher as well, Laban,
aina sekuru wake Laban, akavatsotsa zvakare.
It came to a time where he then said, I am of age, I need a helpmeet.
Yakazosvika nguva yekuti ati ndabva zera ndakuda mubatsiri akafanira.
And then he worked 7 years. He was supposed to get this Rachel, but alas, his uncle said, no, you get Leah.
Aifanira akashanda makore manomwe achifanira kuwana Rachel asi haana kuzomuwana nekuti sekuru vakati kwete ndobva azowana Leah.
Now, because he loved so much Rachel, they had to do another plan. Another 7 years he had to work so that he gets Rachel.
Nekuda kuti aida Rachel. Saka vakatorongwa urongwa kuti ashande makore manomwe kuti akwanise kuzomuroora.
Now, after the getting Rachel now,
mushure mekunge azochiwana Rachel waida.
You can imagine working for almost 14 years, it means Jacob really loved Rachel.
Munogona kumbozifunga omega kuti aida Rachel zvakadiri kusvika pakushanda makore 14.
Now he gets the one he wants.
Akazomuwana waida.
They are together.
Vavese zvino.
Now here comes a problem.
Pazouya rimwe dambudziko.
The one whom he loved.
Rachel waida.
Coming to him and saying.
Akuya kwaari achiti.
Give me children or I die.
Ndipe vana kana ndofa hangu.
He is not getting this from Leah.
Haasi kunzwa izvi naLeah.
But he is getting this from Rachel.
Ari kunzwa izvi naRachel.
Now we come into a situation now. Both Rachel and Jacob, they are in a state of emergency.
Zvino tiri kuona kuti Rachel naJacobo vose vasvika panguva yakaoma.
Now the one whom he loved is saying, you give me a child.
Rachel mudikani wake ari kuti ndipe vana.
If you don't give me children,
ukasandipa vana Jacobo,
I am going to die.
Ini ndichafa hangu.
Remember, he had worked for him for so many years.
Rangarai anga avashandira kwemakore akawanda.
And I know Jacob did not want to lose Rachel.
Tinoziva kuti Jacob anga asingade kurasikirwa naRachel.
Both of them, they are in a state of emergency.
Saka vose Rachel naJacobo vari panguva yakaoma.
It takes desperation.
Zvinototora kuperera.
22, the Bible says.
Pa-22, Bible rinoti.
And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb.
Zvino Mwari vakarangarirawo Rachel. Mwari akamunzwa akazarura chizvaro chake.
The reason why he hearkened unto Rachel, it is because she was desperate.
Chikonzero Mwari vakanzwa Rachel ndechekuti akanga aperera.
It was not a normal course of like you are having dinner and you are talking to your husband.
Yanga isiri nyaya yemazuva ese yekuti muri kupa kudya zvenyu uchitaura nemurume wako.
But it was life or death.
Yanga yasvika pakuti upenyu kana rufu.
I want to say tonight,
manherano ndiri kuti,
if you have got a situation tonight,
kana iwe une dambudziko raunaro,
we are not looking at how long the situation is gone.
Isu hatisvaisa dambudziko rakagara naro kwenguva yakadini.
As long as you don't want that situation that is before you,
asi iwe kana usikungoda dambudziko riri pamberi pako here,
I want to encourage you, brother and sister.
Ndoda kukurudzira hama hanzvadzi.
It takes desperation for a change of your situation.
Zvinototora kuperera kuti pave neshanduko padambudziko iro.
If Rachel says, give me a child or I die, and God hearkens unto her cry, it is possible tonight you have to get what you are also in.
Kana Rachel akati kuna Mwari, kuna Jacobo ndipe mwana kana ndofa, Mwari vakamunzwa, vakashandura mamiro ake zvino, kana newewo iwewo Mwari
kuna kubatsira. Calls God right on the scene.
Kuperera kunodana Mwari padambudziko.
We are not talking of situations where we are able to help ourselves, brother and sister.
Hatikutaura zvemadambudziko atinokwanisa kuzvibatsira aya.
If you are able to help yourself,
kana uchikwanisa kuzvibatsira,
don't bring that before the Lord.
Haikona kuuya naro pamberi pake.
That is for you to help yourself, that's for you to do it.
Izvozvo ndezvekuti uzvibatsire uzviitire.
But we are talking of a desperate situation.
Asi tiri kutaura panguva yekuti zvinhu zvaoma.
Where you want a child.
Pauri kuda mwana.
You have a husband.
Une murume.
But you are not able to conceive.
Asi haukwanise kubereka.
Your husband is not able to help you.
Murume wako haakwanise kukubatsira.
You come for the Lord desperately.
Wouya kuna Mwari wakaperera.
And when you come before God,
ukauya pamberi paMwari,
it's not an issue of saying, you are forcing God.
Haisinyaya kuti uri kumanikidza
Mwari. But you are displaying how much confidence you have in God.
Asi uri kuratidza kuti unovimba nawo zvakadii.
If somebody says, give me a child or I die,
kana munhu,
he's not saying, I'm going to commit suicide. But she is just saying, I want a child, period.
Kana munhu akauya akati ndipe mwana kana kuti ndichafa, haasi kureva kuti ada kuzviuraya.
So tonight, we are running before the Lord.
Manherano patinoenda pamberi pacho.
Be determined, be absolute to say, I want this.
Tsunga moyo itaini ndiri kuda zvakare.
If you have a way of escape, brother and sister,
kana une nzira yekupukunyika nayo,
you are not yet desperate.
Hausati waperera.
You are facing a lion is looking right at you in the face.
Wakatarisana neshumba.
It calls for desperation, brother.
You know what I'm to operate,
when a lion is in a cage,
kana shumba iri mukeji,
Yes, you can do whatever because you know it cannot kill you. But when it's 5-10 meters away and it's not caged,
can I am a meter 5 if I'm cage?
Adrenaline will run. And for sure, fear will grip you. It calls for desperation.
Brother.
The prophet says, teaching on Moses, talking about Amram and Jochebed, they were there in Egypt.
Once the
prophet says, and here comes poor old Amram. Come in the night.
Actually, I will see you.
Oh, yes, Abel, I don't know what we are going to do. Now they are putting all the women to work. Oh, I tell you, I just don't know what to do. We are slaves. We are getting worse and worse.
I
predict this if God ever does anything for us. After we are all dead. Now, if you believe like this one, for this, he was not yet desperate.
Because
he is believing to say, oh no, change. Okay. Transformation, let me use that word. A transformation will only come after they are dead. You are not yet desperate if you think like that. Now, God don't wait like that. God just watches us sometimes, doesn't he?
In
1:26, he says the prophet. So then, that night, he said, I'm going up and pray. Like I never prayed
before.
Now, this is what we call desperation. Remember, we said desperation is business unusual.
So
we are also not going to pray the way you prayed yesterday or the way you normally pray. But we are going to pray like you never prayed before. Now that's the way to pray, isn't it? Pray like you never prayed before. Really get to business. Not say, Lord, so and so, God don't take interest much to that. But when you really get down to business, when you little boys and girls pray, get down to business. Do you do that in school? Ask God to help you in school. When you are going to school, don't you make the very, and you are not making good grades? You go and say, God, I want you to help me. You know, so it's all encompassing. Little children who are failures at school. You pray that his voice gets well. Or not to pray. In fact, I don't believe that when you are in church, when you hear you pray for us, you speak the word. Because if you pray, you close your eyes, no, it's not time for you to.
Amen.
Amen. No, but we want his voice to be alright.
As Lord is great, so,
when we are saying it takes desperation, if we are desperate, his voice should be alright. And I mean it sincerely. This is the time, brother and sister, where we are going to put things into perspective. I remember a couple of years ago, yeah, I was with my friend who was sleeping and he started coughing. We could not sleep on his feet because he was coughing. And so, somehow we get to be talking and then we are going to say, hey, if you keep on coffin, for sure we're not going to sleep.
Ndovatatanga kutaura nyaya, ndovatasvika pakuwirirana kuti shamwari, iwo kana mbochikosora makosorero akadai kana, hati rari pano.
We then realize, yes, to say yes, of course, coffin is part of living, but it's also a demon, but we can't lose sleep because of a demon. So we agree to say, no, this demon has to go, we want to sleep, because it is night time.
Hongu akataura kuti anoza kukosoraka chikamu cheupenyu zvinongoitika muvanhu vatika kana kakakosorora kakadai radhimoni ende hatingatadziswe kurara nekuda kwekukosora chete saka takutodambura dhimoni iri.
No, the demon went, we slept.
Dhimoni rakatotiza ndobva tarara.
So I also believe tonight.
Saka ndotendawo manheru ano.
Brother Mutwira, his voice should be alright.
Brother Mutwira, inzwira inofanira kudzoka.
How can it happen? He's supposed to be on his course of duty. If we get to be desperate, brother and sister, it is possible.
Jogo itikireyo achipana kuita basa ramwari varunge vafana kunge vari panzvimbo yavo yebasa isu tikanamata zvinogoneka.
I'm challenged tonight because he is coughing. If there is anyone tonight.
Iko zvino ndakutochallenja nekuda kwekuti hama iri kukosora kana paine mumwewo ane chinhano manheru ano.
Business issues, whatever it is, why did it happen? How does we allow the devil to come challenge us in church?
Kana kuri kurwara, bizimisi riri kuwira pasi, kana chingava chii, iye manje tikubvunza kuti zvazvoitikira iti chiuya kuchechi.
We get to be desperate.
Ndinotenda hama kuti kana tikaperera,
royal seed of Abraham,
tiri beu yeumambo yaAbraham,
get together to pray,
tikabatana kunamata,
the devil cannot challenge us.
Diabori haangamboti challenge hama.
Time is coming, brother.
Nguva yakuuya hama.
Which is this time?
Inova iyo inoyi.
Take the full ministry.
Shumiro yekudonza kwetanga.
Where we speak and it will flash like lightning.
Patino taura zvopenya semeni.
Brother and sister, said the full ministry is now.
Amani anzvadzi. Shumiro yekudonza kwetatu ndiye imani.
Talking, praying for a revival, brother and sister.
Tiri kutaura pamusoro pekunamatira rumutsiriro.
It has to start now.
Zvofanira kutanga iye zvino.
If we are talking of people missingly being restored, it has to start now.
Kana tiri kutaura pamusoro pevanhu vari kudzoserwa mitezo yakadambuka zvinofanira kutanga iye zvino. Kana tiri kutaura pamusoro pekuperera hama nehanzvadzi patinoti zvotorera kuperera hazvina basa kuti chinhano chipi kana iwe ukangoperera chete inzwiro rekuti kuperera kana ukaperera zvinounza mwari panzvimbo yezviitiko
zvezvinhu
mbiri kuna mwari. Vana veIsraeri Abraham naYoshebhedhi.
Remember, initially they were accustomed to serving them as slaves.
Vanga tarangare kuti vanga vakatopiwa basa rekuti vavashandire sevaranda.
You know, sometimes I like these problems, like him coming. I like that. It challenges you.
Unozadzi mwa ndofarira matambudziko aya sehama iri kukosora. Izvozvo zvinokupikisa mbija.
Now, before they were being beaten, even the women being given work to do, the brothers, they were okay. They were saying, no, we ask brothers, you know, we are strong, let's work. It was all right. But they made a mistake of taking the women to work as well. Then they realized, it is not possible, brother and sister. We cannot allow our sisters, we cannot allow our women to be part of the workforce.
Unoziva pavanga vakadekara zvinhu zvichifamba zvakanaka ikonomi iri right vachishandisa mahusa vanga vasingatombonamate masista asingashande asi pavakazoona kuti taakurohwa nezviwepo madzimai edu akuendeswa kumabasa zvabva zvanonyongonya mwoyo izvozvo ndo zvakavaisa pakuperera. Hama nehanzvadzi zvinhano zveupenyu zvinotiita kuti tinamate tinozvida.
People that squeeze us, we want those ones. In fact, we are even praying for those ones. They press us on, and then we come to God, we pray. We are desperate, we ask and call God right on the scene.
Zvinhu zvinotimanikidzira, zvotitsokotedzera. Tinozvida. Chaizvo chaizvo, tikutozvinamatira kuti zviuye, nokuti zvinotiita kuti tinamate takaperera, toburutsa Mwari panzvimbo yemaitikiro ezvinhu.
Look at Esther. When she was a queen, yes, when she was a queen.
Tarisai pana Esther, ari mambokadzi.
She was alright.
azvinhu zvake zvanga zviri anga ari pamutambarekede.
Haman, we don't want to say things he was bad. He was very right, Haman.
Hamani nhasi hatisida kuti anga akashata, anga ari right.
He was a good man.
Anga ari munhu akanaka.
I wonder why he put pressure on Mordecai.
See,
pressure on the Israelites.
Akaiisa kumanikidzirwa pana Mordecai nepane vaIsrael.
Yes, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes. If everything was moving on well, he was not going to rent his clothes. And to put the cloth in with ashes, and went out in the middle of the city, and cried with a loud voice, and a bitter cry. Tonight, yes, we want to cry with a loud voice.
Paakaona Mordekai kuti zvamanikidzira iye nevaIsraeri zvakamuisa pakuperera, ndokubva anochema ndokupfeka masaga ndokuenda kunochema kunyange nenzwi
nekuperera.
Ndokuuya pagedhe ramambo nokuti hapaitenderwa munhu kuti apinde pasuo ramambo akapfeka masaga.
Now listen, and in every province whithersoever the king's commandment and his decree came, there was great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. People were not fasting.
Vanhu vanga vasiri kutsanya, asi tinotenda Haman.
He called them to fast.
Akavakonzera kuti vatsanye.
Brother and sister, the people who caused grief on us, we want to thank them.
Saka hamani hanzvadzi, vanhu vanotimanikidzira, vanoita kuti tirwadziwe moyo, tinovada, tinovatenda.
Because it takes desperation, brother and sister.
Sei, nokuti zvinotorera kuperera, hamani hanzvadzi.
Desperation comes as a result of a state of emergency.
Kuperera kunouya panguva yechimbi chimbi.
So Esther's maid and her chamberlains came and told to her, then was the queen exceedingly grieved. Remember now, she's grieved.
And
she sent Haman to clothe Mordecai and to take away his sackcloth from him, but he received it not.
Ndokutumira hanzu kuna Mordecai kuti abviswe masaga paari, asi Mordecai haana kutambira hanzu.
Let me just read it. Then called Esther for Hatak, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai to know what it was and why. And Mordecai told him of all what had happened to him and the sum of money that Haman had promised to pay the king's treasuries for the Jews to destroy them. The Jews were going to be destroyed. And also, so he gave also a copy of the writing of the decree to Esther so that she could also read, and so that she could also make supplication to the king and to make a request on behalf of the people. Yes, you can go. Just check. Yeah, and then Keron 11. All right. So, and all the king's servants and the people of the king's province do know that. So that is Esther now responding to say, for 30 days he had not been asked to go see the king, if she was going to go and make supplication before the king, because it was not the time for her to do that, she was going to be killed.
Esther zvanga zvisingatenderwe kuti mazuva makumi matatu aende muupo hwamambo, nokuti dai aita izvozvo mutemo waiti aifanira kuurayiwa.
But now, because of desperation,
asi zvino nekuda kwekuperera,
there was no other way.
Panga pasina imwe nzira.
The same manner like Rachel was saying, give me children or lest I die.
Nemataura mamwe chete akaitwa naRachel paiti, ndipe mwana kana kuti ndofa hangu.
So Queen Esther had to go before King Ahasuerus.
Mambokadzi Esther aifana kuenda muupo wamambo Ahasuerus.
Even though it was against the promise, she could have been killed.
Kunyangwe zvaipesana nemutemo, aifana kunge achiurayiwa.
We can go. Let's just go again. At the next verse. And they told Esther about the guy's words.
Ndokuudza Esther mashoko aModekai.
Okay. So she was saying she, after these 30 days he had not been called.
Mazuva 30 ayanga asinonga adanwa.
But she then realized.
Asi akacherechedza.
She being pressurized.
ari kumanikidzirwa.
Many people were going to be killed.
Nokuti vanhu vake vaizourayiwa.
Now, she then told them to say, you go and fast. For me, I'll go before the king.
Ndokuvataura kuti endai munotsanya muchitsanyira ini nokuti ini ndakuenda muupo hwamambo.
Now, brother and sister, you know we are saying it takes desperation.
Amani hanzvadzi munoziva kuti kutaura zvinotorera kuperera.
When they were all desperate, brother and sister,
vese pavanga vakaperera hamani hanzvadzi.
Now they were praying, fasting.
Zvino vanga vachinamata
vachitsanya. When it came the day for Esther to go before the queen.
Zuva rokuti Esther aende muupo hwamambo parakasvika.
Now the unusual happened.
Chisinga jairiki ndokuitika.
Now people the council around the king, they were expecting the queen to be killed.
Makurukota anga akakomberedza mambo vanga vakatarisira kuti ha mambo kadzi pavo pavaperera.
But we are saying it takes desperation. We are saying business unusual.
Tiri kutaura kuti zvinotorera kuperera basa risina kujairika.
So the king extending the golden scepter to say, you are not going to die, you are going to live.
Zvisingatarisirwe vakashamisika kuona mambo achitamanudzira tsvimbo yake umambo kuna mambo kadzi kuti hausi kuzourayiwa asi wagamuchirwa.
It takes desperation, brother and sister.
Zvinotora kuperera hamani
hanzvadzi. I'm saying tonight this little tabernacle.
Tiri kuti manheru ano is little tabernacle.
If we got to be desperate tonight.
Kana tichifanirwa kuperera manheru ano.
If we are desperate tonight.
Kana takaperera manheru ano.
Go before the Lord with whatever we want.
Toenda pamberi pashe nechero chatinacho.
It might seem insurmountable.
Zvinogona
ku huge, gigantic, whatever, how big it is.
Zvinogona kuita sezvakakurisa zvisingakwanisike.
But as long as we get to be desperate.
Asi kana tikangove takaperera chete.
Brother and sister, it will pull God down on the scene.
Hamani hanzvadzi, izvozvo zvinodhonzera Mwari pasi panzvimbo yemaitikire zvinhu.
Your duty, brother and sister, is to be desperate.
Basa rako nderekuperera chete, hamani hanzvadzi.
Remember, the prophet tells us a story.
Rangarirai muprofita anotiudza imwe nyaya.
About old Buddy Robinson.
Pamusoro pa Buddy Robinson wekare.
He was so desperate.
Anga akanyatsoperera.
He wanted the Holy Ghost.
Aida mweya mutsvene.
He then told God.
Ndokuudza Mwari.
To say, if you don't give me the Holy Ghost.
Kuti Mwari mukasandipa mweya mutsvene.
You're going to find a heap of bones when you come back.
Pamunodzoka uzotora vatsvene pano muchaona churu chemabhonzo angu.
He's going to say he was threatening God.
Hakusi kuti anga achityisidzira Mwari.
He was just saying, Lord, there is no other option. I need the Holy Ghost.
Aitotaura Mwari kuti Mwarika, hapana imwe nzira. Tirikungodiwa pandiri mweya mutsvene.
Ah, brother and sister, this brother Robinson, he was plowing corn with his mule, and the mule was stepping on some corn, and then with anger he bit the ear of the mule.
Chakaitika nechekuti mutana uyu anga ari kurima nenyurusi rake munda wegorosi. Nyurusi ndokunotsika pagorosi zvikatsamwisa mutana, ndokujambira pambhongoro kwakunoruma nzeve.
And then he said, but I'm a preacher. I'm preaching, but I've got hairs of the mule that I've beaten. So he said, Lord, remove this anger.
Ndokutanga kufunga kuti ii, inini hangu muparidzi. Apa ndine mambava enzeve yedhongi randaruma nehasha. Mwari bvisai hasha idzi, ndipewo mweya mutsvene.
Look here, me preaching sanctification with a teeth full of mule hair.
Hanzi ndinzwei ndichiparidza kucheneswa nemazino akazara makushe edhongi.
He said, what a disgrace.
Hanzi chinyadziso chakadii.
And then he got ashamed of himself.
Ndokuzvinyarira.
He got down on the roll of the corn and said, Lord, if you don't give me the Holy Ghost, when you come back, you'll find a pile of bones laying here. And he received.
Ndokupfugama mugorosi imomo. Ndokuti Mwari mukasandipa mweya mutsvene pamunodzoka pano munowana churu changu chemabhonzo chakaungana pano. Ipapo Mwari vakamupa mweya mutsvene. Saka hamani hanzvadzi, tiri kudaidzira kuti vanhu vaperere. Tiri kuti ishe takakutadzirai.
Lord, help us.
Tibatsirei.
Forgive us, O Lord.
Tiregereiwo ishe.
To see the supernatural movement.
Takuchiperera kuti tione chemweya chichifamba.
We are ready to do whatever it takes for the supernatural to move.
Tagadzirira kuita zvese zvazvinotora kuti chemweya chifambe.
Remember the prodigal son, brother and sister?
Rangarirai mwanakomana muparadzamani
hanzvadzi. He got desperate.
Akaperera.
And then he said, I'm going back.
Ndokuti ini ndakudzokera.
Even if my father does not take me as a son, even if he just takes me as a servant, it is all right. I am desperate. I just want to go back to my father.
Zvisinei kuti baba vachanditora here semwanakomana kana kuti kwete kana kunyange vakandiita muranda inini chandakuita ndakudzokera kuna baba.
We are also not looking at how wealthy you are, but we are saying, be desperate and say, Lord, help me.
Hama unogona kunge usina kuperera, hatisi kutarisa kuti wakakodzera here kana kuti hauna.
Tiri
kungoti ishe ndibatsirei.
They said, Lord, can us know that we perish. That is a desperate cry.
Dzidzi pane imwe nguva vakachema vakati ishe hamune hanya here toparara kwanga kuri kudaidzira kuperera. Bhatimeyo bofu akanzwa ruzha zvichiitika. Nokuti tenzi Jesu mwanakomana wadhavhidha ndinzwireo ngoni kwanga kuri kuchema kwokuperera. Vanhu vakaedza kumunyaradza. Akati haimimi mune maziso akamunoona.
I want to see.
Ini ndoda kuona.
The more he cried out.
Pavaimunyaradza ndopaitonyanya kudaidzira.
Brother and sister, when you get to be desperate, it doesn't matter who is sitting next to you, it doesn't matter who is hearing you cry. As long as you are desperate, just speak to the Lord will hear you and you alone.
Hama zvisinei kuti ndiani akagara pedyo newe kana kuti akunzwa uchichema kuti kudii. Iwewe ingoperera panashe nokuti ndiwe wega namwari muri mega.
She wanted a baby.
Rachel akaperera aida mwana.
Leah had many babies.
Rianga ine vana vakawanda.
But then she realized, yes, though I am loved, but I don't have a baby. She got desperate.
Munyangu akakati hongu ndinodiwa nemurume asi handina mwana akaperera.
Desperation brings results.
Ama kuperera kunounza zvibereko.
It is possible that God gave a son, God's son, to Rachel. I believe tonight you can also get your heart desire tonight.
Kana Mwari vakakwanisa kupa vanakomana kuna Rachel, ndotendawo kuti Mwari anokupa chishuwo chemwoyo wako wavakomanhero ano.
Even brother, if we get to be desperate, we want land. If we are desperate as a church, as individual brother and sister, God can move elements.
Hanzi kunyange tichida chiita kabatana sechechi tichida nzvimbo Mwari vanotipa hama tikaperera.
We want a revival, brother and sister. Revival will only come when we get to be desperate.
Tichida kuperera hama nehanzvadzi rumutsiriro, tichida rumutsiriro, rumutsiriro runongouya bedzi kana taperera.
Each one of us, brother and sister, get to be desperate.
Kana mumwe wedu akangoperera,
brother and sister, it is possible.
Zvinogoneka hama.
You are saying, pass me not, O gentle Savior.
Nokuti musandipfuura, O tenzi makarurama.
Hear my humble cry.
Inzwaiwo kuchema kwangu
kwakanipisa. Why not others are calling? Do not pass me by.
Vamwe vachidana kwamuri neniwo musandipfuura.
Brother, this is an individual affair.
Yanya yedunga munhu hama.
This brother brings in a little bit of fire, another sister, another bit of fire to bring a big ball of fire.
Hama iyi nehanzvadzi iyi tose touya mumwe nemumwe nechidimbu chemoto tabatana tinoita zirimi remoto rakakuru. Ndikungonzwa kuti manheru anhasi tinofanira kuti tinamate. Uye tiri kuzonamata munamato wekuperera.
God will do something tonight.
Notena kuti kana wakambonamatira chimwe chinhu Mwari vakapindura. Nhasi uno tikaperera zvekare Mwari vanotoitawo chimwe chinhu zvekare.
The way you speak to your father, brother and sister.
Chamwari, matauriro aunoita nababa vako.
If he is your father,
kana vari baba vako,
you speak exactly what you want.
Unotaura zvaunoda.
You can even speak direct.
Unonyatsotaura wakananga.
It is the people, you know, those may be far away who come through somebody else, but if you really know that this man is my father, you go direct to him and you tell him exactly what you want.
Vasi vekure kana kuti vatorwa ndo vanoda protocol yekuti tanga vaudza ningi ndisvitirewo kuna ningi ivavo, asi iwe uri mwana unotaura direct.
In fact, when we are talking, it takes desperation. There is no protocol.
Chaizvo chaizvo kana paine kuperera ka hapana ndisvitirewo kunangana.
Do you think I will make an appointment to see my father. It is not possible.
Urufunga kuti iwe ndonyora appointment kuti sure blessing or ndonyora appointment yekuti ndoda kuona kuti
it is not possible, brother and sister.
Hazvigoneke.
So tonight, as we are coming before him,
manheru anotichiuya kwavari.
There are some people here who are suffering from diseases.
Pane vanhu pano vari kutambura nezvirwere.
There are some people who do not even have financial resources.
Pane vamwe vasingatozivi kuti mari ndoiwana kupi.
There are some people who are failing to overcome sin.
Kwoita vamwe vari kutadza kukunda chivi.
And we are talking about hatred, people failing to love. Tonight we are going to be desperately in prayer as we cast those things out in the name of Jesus.
Toka tachitaura pamusoro peruvengo vanhu vachitadza kuda manheru ano tiri kuuya kuzodambura zvose muzita raishe wedu Jesu Kristu.
Brother, desperation brings God down.
Hama kuperera kunoburutsa Mwari.
If we got to be desperate.
Kana tiri kuzofanira kuperera.
Okay, I'm closing this one.
Ndavhara pano.
I remember that Mexican woman.
Ndorangarira mudzimai wechiMexican.
Amen. She was desperate because a doctor had certified her child as dead.
Anga akaperera nokuda kwekuti chiremba vanga vatoisa chitamba chekuti mwana afa.
Now she comes to the prayer meeting of the prophet with her dead baby in her hands.
Zvino ndokuuya pamunamato weprofita aine mwana akafa mumaoko.
You know, desperation is so good, brother.
Now
she comes here, Billy Paul doesn't give her a prayer card.
Oh, yeah, Pano, Billy Paul, I'm a prayer card.
Now she's got to be more desperate. Only people who had prayer cards had the chance of being prayed for by the prophet.
Vanga vaine maprayer card chete ndovanga vaine mukana wekunamatirwa nemuprofita.
Oh, but desperation knows no prayer card.
Asi kuperera hakuzive prayer card.
No, she says, yes, even though I do not have a prayer card, but tonight I want to live with my child which is alive, not a dead child.
Akati kunyangwe ndisina prayer card, asi nhasi uno ndoda kuenda nekumba nemwana ari kufema kwete akafa.
Brother and sister, I'm also challenging you tonight.
How many of us are going to go pick
you also got a dead situation, a dead whatever thing it is, a dead business, tonight put it before the Lord. Before I go out, I want a Bible, both natural and spiritual.
Kana uine kashava kako kechinhano kakafa kauri kuziva kana ringadai riri bhizimisi kana chii chimwe chinhu chisiri kufamba zvakanaka manheru anhasi perera unamate Mwari vanokupindura.
I have got better than 600 ushers standing right there. They can't keep a little woman. Do you hear that? That's desperation, brother.
Hanzi dedi ndine maasha anokudarika 600 vari kutadza kubata mudzimai wechidiki.
600 versus one woman.
Hallelujah. 600 varume maasha against one mudzimai ane mwana akabata mwana futi.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari
kuti. That's exactly what we are calling for tonight.
Ndo zvatiri kudanidzira manheru ano.
If we approach the Lord,
patiri kuuya kunashe.
You can say, yes, it's been 4 years. I'm sick, but tonight I'm desperate for my healing.
No, now to hongu narwara 4 years asi manheru ano ndaperera pakurwara.
Ah, brother, you might not even be prayed for. Your prayer can make it, brother and sister.
Unogona kusatonamatirwa asi wanamata munamato wako unotosvika.
Ah, do you know what happened here for this Mexican sister?
Unoziva here chakaitika kune hanzvadzi yechiMexican?
Brother Branham didn't want to pray for her.
Brother Branham wangu asiri kuti oda kumunamatira.
He was even saying another brother, go pray for her because he doesn't even know us.
Vakanotumira brother Jackpot kuti brother ende munonamata nokuti handiziva.
But I like desperation, brother.
Asi ndotambarira kuperera hama
yangu. Desperation pulled God down.
Kuperera kwakaburutsa Mwari.
Oh, praise be the name of
God. Oh, zvine rashe ngari kuti.
You got to be desperate tonight.
Kana ukaperera manheru ano.
I challenge you tonight.
Ndinokupikisa manheru ano.
You go back a better person tonight.
Manheru ano uri kudzokera nemwana ari kuchema mupenyu.
Consider your situation with this with a dead baby.
Iwewe batanidza chinano chako nechehanzvadzi nemwana anga akafa.
She went back home with her child screaming, shouting. I believe tonight there is a sister. I believe tonight there is a brother who is going to go out of this door with whatever he or she wants.
dzinotenda kuti manheru ano pane hama kana hanzva dzichabuda masuo ano yapindurwa minyengetero.
God says so.
Mwari vakadaro.
If God says it,
Mwari kana vakadaro.
If God gives you a promise,
kana vakakupa vimbiso.
If you are desperate enough to catch it, brother and sister,
kana vakaperera kuti zvibate.
There is no amount of devils.
Hapana kana kumanira nemadhimoni.
Where they are.
Hazvinei kuti ari kupi.
But as long as you believe it.
Asi kana uchikotenda chete. Kana wakaperera bedzi.
Tonight we are saying it takes desperation.
Manherano tiri kuti zvinotorera kuperera.
We are also saying, brother and sister,
tiri kutiwo zvakare hama
nehanzvadzi. It seems that you are able to help yourself. Do that alone. Don't bring those before the Lord.
Zvauri kugona kuzvibatsira iwewe usauye nazvo zviite. Asi zvausingagone izvozvo unza kuna Mwari.
Do you want to move closer to God?
Da kuswedera here pedyo naMwari.
You are failing to move closer to God.
Uri kutadza kuswedera pedyo naMwari.
We are saying tonight.
Asiri kuti manherano.
Be desperate enough.
Perera zvakakwana.
Lord, I want my personal touch with you, O God.
Mwari, ndiri kudawo kubatana nemi sedunga munhu manherano.
I want to move closer with thee.
Ndoda kufamba pedyo pisa nemi.
Close to thee, let's say it.
Timbe pedyo nemi.
Close to thee, close to thee, close to thee, all alone.
My
zvinotora kuperera hama nehanzvadzi.